Vajacob Mafume, Meya weGutare Harare vanoti mari yavakapiwa kubva kuhurumende yematunhu ishoma zvikuru sezvo vakawana madhora mamiriyoni zana nemakumi mashanu chete.
Takapuwa 150 million, isi taifanirwa kupuwa 2.3 billion. Patakainzi tichaipuwa yaiva nevalue yakasiyana neyaiko zvino. Ndosaka ndati takapuwa zvipururu zvemari, imwe yose vakaita yekumunyungira vari kwavari ikoko. Kana isina kumunyungirwa hatizivi kuti iri kupi, haisati yasvika kwatiri.
Vati kusauya kwemari nenguva kuri kudzosera kumashure mabasa ekanzuru, vachiti dai vakawana mari vangadai vari kugadzirisa nyaya dzemvura muguta nemamwe matambudziko.
Tanga tichiita chikumbiro kuhurumende kuti mari dzedu dzemadevolution vatipe tigadzire kana kanal inobva kumuchekaranwa ichipinda muHarare, vapedzise kugadzira kunji, vapedzise kugadzira Musami Dam.
Umwe mugari wekuGlenora B, ama Elizabeth Nyamupfukudza, vati zvakakosha kuti hurumende ipe matunhu mari dzavanenge vakavimbisa dzichiri kutenga.
Seradhari zvishuwa tirikuomerwa nokuti isu tinotarisira service delivery yakakwana kubva kuCity Council. Idzo mari dzedevolution dzacho vanenge vakavavimbisa kuti vanovapa. Gore richitanga pavanoita budget yavo government, vanofanira kupa makanzuro esemari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezvemari sezvo tatadza kubata gurukota vamutuli Ncube uyewo Nhare Mbozha yemunyori mubaziri vaGeorge Guva Matanga yanga isingadairwi. Asi nyaya yemari inofanirwa kupiwa kanzuro yeHarare pachirongwa chiri mubumbiro remutemo rakavandudzwa muna 2013 yaina kunyatsojeka. Munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakambobudisa mashoko kuvatori venhau vachiti imwe mari yaifanirwa kupiwa kanzuru munyaya dzebudiriro yaizenge yobhadhara chikwereti cheGeogenix BV. Kambani yakapiwa basa rekusimudzira mabasa pagomba rinorasirwa marara repomona kuti igadzire magetsi nezvimwe, kanzuru ichibhadhara isati yadzorerwa zvivakwa negomba iri kwapera makore makumi matatu. Asi vamafume vakatsika madziro vachiti chibvumirano ichi hachina zvachinobatsira kukanzuru. Izvi zvatsinirwa nhasi neverimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust ratambidza vamafume tsamba yenyunyuto iyo iri kukurudzira kanzuru kuti ichidambura zvachose chibvumirano ichi. Mukuru weHarare Residence Trust vaPresa Shumba vati vanoda kuti chibvumirano ichi chiraswe.
Chibvumirano pakati peCity of Harare neGeogenix, chibvumirano chatiri kuti isusu mupetition chinofanirwa kugurwa nekuti hukama husina pundutso kuvagari kana kuCity of Harare.
Ashumba vatiwo isvika saitwa vagari vacharatidzira vachivharidzira mota dzekanzuru kuti dzireke kutakura marara anoenda kupomona. Vamafume vati vanotsigirana nevagari vachiti ichi chibvumirano chakaipa zvikuru.
Kubva kudhara tichikura hapana nguva yekunzi landlord anobhadhara rendi kune muroja.
Mafume vatiwo tsamba yavatambira ine masignature anodarika zviuru zvishanu vachitiwo izvi zvakakosha zvakanyanya uye zvinoratidza kuti kanzuro yavo iri kumirira vagari mukuramba kuenderera mberi nechibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi, icho chakamboiswa padivi nekanzuru, kanzuru yeHarare inofanirwa kubhadhara kambani yeGeogenix BV makumi mana emadhora ekuAmerica patani yega yega yamarara anoendeswa kupomona, zvichireva kuti pakupera kwegore kambani inenge ichifanira kubhadharwa mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kana kuti 8 miriyoni. Mune imwe unyaya, vamafume nhasi vatambirawo zvipo zvemeyas chair fund zvinosanganisira magumbeze, mibhedha nezvimwewo zvabva kuhotera yeBronti muHarare. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vakwanisewo kupa kune vanoshaya kuburikidza nekuisawo mari nezvipo muhomwe yemeyas chair fund iyo inozobatsira vanotambura muguta pamhemberero dzekisimusi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.